zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mumwe mubereki amai Endrance takaedza vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereki ane mwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvinoti akunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Patombotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekunoita akwanewo zvokuvaraigwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumba tosara futi tichida kudla. Unozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tichingova ne1-1. Mwanangu ari kumauniversity azvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzerwizi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemitengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yeCCZ mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tiri kushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tiri kuona kuti on average maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainforms ndowakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadhon chuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tinozvizivai isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvoda zvatiomei mari yedu yakudhipirishieta ndo chokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzedzara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vachinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 20% pakutanga kwegore. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.